Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 4 2024. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rorasa dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, vamwe vavo vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso asi vazhinji vavo vachinzi vave kufanira kutongwa. Musangano mukuru weForum on China Africa Cooperation Summit watanga muBeijing nasi uchitarisirwa kutarisa nzira dzekusimbaradza kudyidzana kwenyika iyi neAfrica. America yobatsira guta reHarare nemushonga wekuchenesa mvura yekunwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Major Street muHarare nasi rawana vakafanobata chigaro chechimwe chikwata chebato rinopikisa Resistance Coalition for Change ava Jameson Timba nevamwe vavo makumi manomwe navanomwe vasina mhosva panyaya yekusazvibata paruzhinji, asi rikati vaTimba nevamwe vavo makumi matanhatu nevashanu vachatanga kutongwa panyaya yekupesvedzera mhirizhonga. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaTimba nevamwe vavo vakasungwa musi wa 16 Chikumi kuAvondale vachipomerwa mhosva mbiri yekupesvedzera mhirizhonga pamwe nekusazvibata zvakanaka paruzhinji. Asi mutongi vaColette Ncube vasunungura mwana wavaTimba Ndapuwa Sean nevamwe gumi nemumwe pamhosva mbiri dzese idzi vachiti vakangobatanidzirwa vasina mhaka. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanotsanangura zvabuda mudare.
Tavamwe gume nerimwe pane 77 vangwasarava vanzi ivavo havana mhosva yavanogona kunzi vadaire, pane mhosva dzose dziri mbiri. Asi vamwe vavo vanzi vachangodaira chete mhosva imwe chete yekutanga yekunzi vaive pakati pegungano
ravo. VaTimba nevamwe vavo vanotarisirwa mudare mangwana, uye dare rati vachuchusi nemapurisa vachaenda kumba kwavaTimba kuAvondale kuti vanoona nzvimbo inonzi ndiyo yakaparirwa mhosva. Vasungwa ava vakasungwa apo vaiti vaicherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child. Mune imwewo nyaya vanorwira kodzero dzevanhu muzvare naMatai Kwekweza, munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi vaRobson Chere naKanzura Samuel Kwenzi, avo vakasungwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International muna Chikunguru, nasi vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokunyimwa mukana uyu nedare ramagistrate. Gweta ravo vatinashe chinopfukutwa. VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vafara kuti chikumbiro chavo kudare chabudirira.
Saka vapiwa bail, vanzi vanofanira kubhadhara $150 then nekuti vagare kumaadresa vakapa kumapurisa nekuti varipote kumapurisa kuHarare Central chishanu chekupedzisira cheka cheka.
Vatatu ava vakasungwa vachinzi vaive pagungano revanhu vakaratidzira pamatare amagistrate kuRotten Row vachitsutsumwa nekusungwa kwavaTimba nevamwe vavo, asi vari kuramba nyaya iyi. Vachuchusi panyaya iyi havana kupikisa chikumbiro chevatatu ava kudare. Vanhu vanodarika zana Kubva kumatima nainyika, vaka sungwa vachipomerwa mhosva dzekuti vaironga kuda kuratidzira nekuvhiringa musangano weSADC. Zvichitevera kupera kwemusangano weSADC, mutauri weZANU PF Christopher Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti vasungwa ava vachazobuda mujeri. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti vanhu ava vakasungirwa zvematongerwo enyika.
Zvakuitika zvihongu ndo zvakataurwa naMutsvangwa. Mutsvangwa akataura vaMutsvangwa vakanyatsobuda pachena kuti vanhu vatakavasungira zvematongerwo enyika. Asi ndo vanogara vachitaura vehurumende kuti hatipindiriri nezvine matare, hatipindiriri nezvinoitwa nemapurisa, hongu kazvaratidza zvabuda pachena.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vaMutsvangwa vakataura mashoko aya vasingarevesi, vakatiwo vanhu vave kupiwa mukana kubvisa mari yechibatiso ava ndivo vakakumbira matare kuti avape mukana uyu.
Matano ekoti angofamba sekufamba kwaanosviita, hakuna kungomuka kozi chibuda mukoti. Ivo vacho vaburitswa ndo vakatoenda kukoti vakaramba vakaapply kuti tachidawo bail. Ndobva koti yagara ikaziya nyaya yavo ikaona zvakakodzera kuvapa bail. Koti dzeZimbabwe hadzina anodzitonga kunze kwevakagadzirwa pamutemo kuti vatonge nhau dzekumatare.
Mumiriri weHwange Central vaDaniel Molokele veTriple C avo vange vari mudare vati gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire pamashandiro ematare. Hurumende yakashorwa zvikuru nemasangano akaita seUnited Nations, European Union neAmnesty International nemamwe nekusungwa kwakaitwa vanhu vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamberi pemusangano weSADC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Musangano mukuru weForum on China Africa Cooperation Summit watanga muBeijing nasi uchitarisirwa kutarisa nzira dzekusimbaradza kudyidzana kwenyika iyi neAfrica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano uyu uri kutarisirwawo kupindwa nevatungamiri vemuAfrica vanodarika makumi mashanu. Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padande mutande reX yaimbonzi Twitter kuti vaMunangagwa nevamwe vatungamiri vemuAfrica ava vatanga nekuita mabiko musangano usati wavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru kunyika dzemuAfrica kusanganisirawo Zimbabwe, asi vakati zvizhinji pane zvizhinji zvakawanda zvinoda kutanga zvavandudzwa kuitira kuti nyika dzemuAfrica dziwane chouviri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Sangano weFOCAC musangano wakakosha zvakanyanya unopa mukana kunyika dzemuno maAfrica neChina kuti vange vachikurukura ukama huripo pakati pemapato maviri aya. Makaona China ndo one of the biggest trading partners wenyika dzakawanda maAfrica. China ndo one of the biggest creditors wenyika dzakawanda maAfrica. China ndo zvakare one of the biggest investors wenyika dzakawanda maAfrica. And ukama weChina neAfrica unotobva even nguva yemaliberation struggle chaiwo. Saka ukama waane nguva.
Nyika dzemuAfrica chisanganisira Zimbabwe dzingatarisira kuwana chii kubva kumusangano uyu?
Africa iri kutarisira kunge ichiwana more especially infrastructure financing. Ndo dambudziko huru riri muAfrica iroro, infrastructure. Sipera katarisa nyaya dzeenergy, renewable energy. Takatarisa marailway. Tutoona nyika dzakawanda vari kutoshaya kuwandudza marailway systems avo kunana Zambia, even muno muZimbabwe railway aida haina kumira zvakanaka. Saka tinogona kuwana mapartnership nemakambani ekuChina kuti tinge tichiwandudza nyaya yerailway system, nyaya yerailway network yedu, nyaya yemagetsi. Of course makwana hwange iri kutowandudzwa kuburikidza nemainvestments ari kubva kunana China.
Vamwe vanoshorawo China vachiti inobatsira nyika dzemuAfrica nyangwe idzo nyika dzakadai seZimbabwe panyaya idzi dzeupfumi zvii zvingaitwe nenyika idzi.
Zvakakosha kuti seAfrica tive ne very strategic position in terms of engagement yedu neChina. Nekuti pari zvino tiri kuona kuti ukama huri kunyanya kubenefita China. Kozi nenyaya yekutiwo China iri very competitive, saka nyika dzakawanda muAfrica hadzikwanisi kunge dzichikombita zvakanaka nenyika yeChina. Saka zvakakosha kuti maAfrica tinge tichiwandudza nyaya yecompetitiveness, kugadzirisa nyaya yecompetitiveness kuti even zvatiri kutengeswa kuna China zvinge zvichitengeswa but zviri zvinhu zvakaitwa processed, kwete maraw materials chete, ndokuti tikwanise kunge tichimaximiza value yatiri kuwana kuChina. Saka I think pane mukana wakamuhombe chaiwo wekuti ukama hwedu nechina hungochitowandudzika, but tinofanira kuva very very strategic in terms of engaging nechina.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare naMavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeAmerica yaisa mari inosvika madhora zviuru zana zvine makumi mashanu emari yekuAmerica kana kuti 150,000 kuti ibatsire kanzuri yeHarare kuchenesa mvura inonwiwa nevagari. Danho iri ratambirwa zvikuru nemasangano anoshanda munyaya dzezveutano pamwe chete neanomirira vagari, vachiti izvi zvichaderedza kupararira kwezvirwere zvakaita sezvemanyoka nekolera. Urongwa hwanhasi hwaitirwa kukuwadzana extension. Mutorero wenhau Tobias Mudzingwa aenda kukuwadzana ndokuti panyaya inotevera.
Mumiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vati hurumende yeAmerica ine chido chekuona zvizvarwa zvemuZimbabwe zvichigara neutano hwakanaka, naizvozvo kuwaniswa mvura yakachena kunobatsira kuzadzikisa donzo iri.
So the US government is extremely proud to have been providing instrumental financial and technical assistance.
Hurumende yeAmerica yakazvipira gore rapera kurwisana nechirwere chekolera icho chakauraya vanhu vanoraudzira mazana manomwe, asi chakanyanya kukosha panguva ino sezvo chirwere ichi chanzi nehurumende hachisisina njodzi yakanyanya kuvanhu, kuedza kuti chisadzoka zvekare. Kuchenesa mvura ndeimwe nzira inokwanisa kuti izvi zviitike, ndiko saka tabatana nekanzuru nemamwe masangano pachirongwa chekuwedzera chloride ichi.
Amai Tremont vatiwo vane chivimbo chekuti urongwa uhu uchaitwawo kune mamwe madhorobha ari kusangana nedambudziko rekuchenesa mvura. Chirongwa chekuchenesa mvura muHarare ichi chiri kuitwa nemuzinda uyu uchishanda nesangano rinoona nezvekupararira kwezvirwere muAmerica reCenter for Disease Control, uye chakanangana nekuwedzera uwandu hwemushonga wechloride uyo unoshandiswa kuchenesa mvura. Kanzuro yeHarare inoti kunyange hazvo yanga ichichenesa mvura kusvika padanho riri nani, kuwaniswa mishina pamwe chete nezvimwe zvikwanisiro zvekuti chloride iwedzerwe zvichaita kuti mvura inoendeswa kudzimba dzeveruzhinji ichene kusvika padanho rinotarisirwa nesangano reWorld Health Organization. Vachitaura pachiitiko chanhasi ichi, mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kweutano hwemunharaunda mukanzuro yeHarare, amai Varaidzo Mavetera, vaudza Studio 7 kuti kuchenesa mvura idambudziko guru.
Asisi tinoda kuti vagari vedu vamwe mvura iri safe inoenderana nemitemo yeWHO. Saka takaona kuti zvakakosha kuti paitwe mabooster echlorine pamareservoir aya akasarudzwa, because mapipes edu pamwe asakara anoita kuti chlorine ibude.
Chirongwa ichi chinonzi chinogona kubatsira vanhu vanodarika miriyoni vemuguta reHarare kuti vaone mvura yakachena, sezvo chiri kuitwa pazvivakwa zvekuchengeta mvura zviri munzvimbo dzinogara veruzhinji dzinoti kuwadzana, kuwadzana extension, kopi, marimba nekumufakose. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanhu maringe nemvura reCommunity Water Alliance vaHard Life Mudzingwa varumbidza chirongwa chatungamirwa nehurumende yeAmerica ichi.
Chirongwa ichi tinochiona chakanaka nekuti guta pari zvino riri kutambudzika zvikuru kuti rikwanise kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshanganisira chlorine. Mvura yakanyanya kusviba zvikuru yemuHarare.
Vanomirira sangano reUNICEF muZimbabwe, amai Itona Ikole, vati chirongwa chekuchenesa mvura ichi chauya panguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura.
So with the El Nino induced drought, we are seeing
Chirongwa ichi chichabatsirawo kuti vana vawaniswe mvura yakachena munguva apo mvura munyika iri shoma. Hongu inogona kuwanika nenzira dzakasiyana, asi chikuru kuti mvura iyoyo inge yakachena.
Mukuru wesangano rinomirira vamwe vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati kunyange urongwa uhu hwakanaka, guta reHarare rinofanira kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekusachena kwemvura zvachose.
Urongwa uhu tingati urongwa hwakakosha, asi tingati nekufa kwenguva tinge tichitarisa zvakare kuti nyaya yepombi kana kuti yepombi dzodzo dzikatsemuka inge inogadzirwa kuitira kuti pasarambe pachiita sei, pachiita tingati contamination iyoyoyo.
Kanzuru inoti kusviba kwepombi dzinoendesa mvura kuvanhu kunopa kuti mvura isvibe, asi chirongwa cheAmerica ichi chinoita kuti mushonga uiswe pedyo nemisha yevanhu yosvika yakachena. Mushonga unochenesa mvura wechloride unonzi nekanzuro yeHarare unorasika apo mvura ichifambiswa kubva kwainocheneswa kumoto Jeffrey ichienda kudzimba, nekuti pombi dzinoifambisa dzinenge dzichibvinza. Mvura yemuHarare nenzvimbo dzakatenderedza inobva muLake Chivero iro rakasviba zvikuru. Vanhu vakawanda vave kutowana mvura nekuchera matsime nezvibhorani, asi ongororo dziri kuitwa dziri kuratidza kuti mvura yacho yakasviba ichigona kurwarisa vanhu. Kanzuru inotiwo haina mari yekuchenesa mvura. Pari zvino vagari vakawanda havana mvura muguta. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemapurisa muUganda azivisa nhasi kuti vatanga kuongorora kupfurwa pagumbo nepfuti kwakaitwa mutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi reNational Unity Platform vaBobby Wine vachiratidzira nezuro. VaWine vakapfurwa nemupurisa kunze kweguta renyika iyi reKampala. VaWine vanozivikanwa zvikuru nekupikisa utongo hwemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, uye vanoimbawo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto emuIsrael anoti arwisa varwi vechikwata cheHezbollah muLebanon nhasi. Israel inoti chikwata cheHezbollah chakanda zvombo zvemuchadenga munyika iyi zvapa kuti ibva yadzosera. Kurwisana kweIsrael neHezbollah kuri kutyirwa kuti kuchaita kuti hondo ipararire mudunhu reMiddle East. Hama dzevanhu vakapambwawo nechikwata cheHamas chiri muGaza dzaenderera mberi dzichiratidzira nhasi muIsrael pahofisi yemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu, dzichiti vanofanira kumbomisa hondo kuitira kuti vanhu vari muutapwa vasunungurwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAladin Chindukwani vari kuAustralia, uko vari kushanda sechipangamazano chikuru kana kuti Senior Cyber Security Advisor mukambani yeBunnings Group, iyo ine mamwewo makambani madiki ari pasi payo ari muAustralia neNew Zealand. VaAladin avo vakaenda kuAustralia muna 2008 vakaberekerwa kuGogwe South, asi vakazokurira kuKwekwe. Gatidzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakauya kuAustralia muna 2008 ndichinge ndatsvagwa neimwe kambani yaida kuti ndizovashandira kuno kuAustralia. Makore iwo 2008 ndaishandira kuSouth Africa. Zvino kambani yekuno yaida munhu anga anewo misha wemakombiyuta nekudzidzisa makombiyuta, sezvo zviri zvo zvinhu zvandaiita ndiri kuSouth Africa. Saka ndivo vakazondiita vanoti headhunt ndokuzotaura neni, ndikaona zvazvakakodzera chaizvo, inga iri nyaya yakanaka yekuti ndiuye kuzoshandira kuno kuAustralia.
Vazhinji vakada kunzwisisa kuti muri nyanzvi munyaya dzemakombiyuta muchiitei?
parizvi ndingati basa rangu zhinji rakarerekera ku cyber security. Asi kuti ndizosvika pa cyber security ndakatanga ndichiita yatinoti information technology in general, ndichiongorora nyaya dzema network. Saka ndingati ndo background yangu. Saka ndakazotanga kuspecializa nezve cyber security ndikangoti makore gumi apfuura.
Imi munee muchiita chi mu cyber security?
Kuchengetedzwa kunoitwa nemauto. Mauto anochengetedza nyika dzedu kuti dzisatapwa nevapambevhu. Saka kubasa redu reinformation technology iriyo inoshandiswa nemunhu wese, makore ano, munhu wese, makambani ese ane information technology, angava masevha, angava mabusiness system avanoshandisa kuita accounts, kuita basa ravo rezvavanoita, ndo yatoti information technology. Zvese izvozvo izvo zvine vanoda kutapa, vanoda kupamba, vachida kuba information ingati mashoko arimo mumakambani. Saka saizvozvo muinformation technology tinoda kuzvichengetedzawo sekuchengetedza kunoita mauto nyika yavo. Saka isusu tiri nhume dzecyber security dzinochengetedza yatinoti information technology systems dzedu, tinosanganisira maseva acho, maapplications acho, manetwork acho neinformation yacho. Zvese izvo zvinoda kuchengetedzwa kuti zvisatapwa nevanotapa vanonzi macyber criminals.
Totarisawo basa renyu vachidhukwani, muri chipangamazano kana advisor. Ibasa guru mukambani yakakura saizvozvi yamatsanangura iri kubata nyika mbiri, Australia neNew Zealand. Muri kuzvikwanisa sei izvi?
Ndikati nyasha dzakawedzerwa baba. Ndikangoti inini nyasha dziripo. Asi chiripo ndechekuti shungu nekufundawo munhu uchiwedzeredza kufundo yako. Ndingati ndiri munhu anoverenga chaizvo ndanopamidzira magwaro. Handivarayirwi pandigere, handidi kusangana nechinhu chandisingazivi mubasa randinoita. Saka ndingati ndozvo zvinotibatsira kuti ndinoramba ndichiwedzeredza fundo yangu. Izvozvo ndiri kuita PhD recyber security part time. Saka ndinoshanda hangu kubasa kwangu, asi ndinoitawo nguva ndichiwedzera fundo, ndichiwedzera magwaro, nekuti zvinhu zvinochinja nekukurumidza muinformation technology. Saka ukasanga uchidzidza uchiwedzeredza fundo yako, uchidzidza zvinhu zvitsva, unosarira masure. Ndinoshanda nesimba pakuwedzera fundo yangu uye nekuvimba muna Mwari wandinonamata.
Nderipi shoko ramungasiyira vateereri?
Chandoda kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vese vagere kunze kweZimbabwe, maZimbabwe, ngatiitei zvifundo zvetechnology. Vanhu vari kurasikirwa nemabasa nekuda kweAI. Saka saizvozvo munhu akachenjera anofanira kuita zvidzidzo zvine chekuita netechnology, nekuti pese pari kubviswa munhu pari kuiswa technology. Saka iwewo ukange uri muzvina technology, ndiwe munhu achange achibikwa ane basa mangwana. Saka ndoda kukurudzira vese vabereki nevechidiki vese vari kuenda kuchikoro vachiri kufunga kuti voitei neupenyu hwavo, fungai kuita zvidzidzo zvetechnology.
Chizvarwa cheZimbabwe vaAladin Chindukwani vari parunare muPerth, Australia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kwasara mwedzi inodarika muviri zvishoma kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iitwe, vari kukwikwidzana vaDonald Trump vebato remaRepublicans naamai Kamala Harris vebato remaDemocrats vari kugadzirira kuita gakava kana kuti debate, uye panguva imwe cheteyo vachitsvaga rutsigiro vachivimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunze kwekutaura kuti vachadzikamisa upfumi hwenyika, vaTrump vari kutaurawo nezvaamai Harris.
Here is what we know about Comrade Kamala Harris. She just doesn't care about the American people.
Izvi ndizvo zvatinoziva nezvaComrade Kamala Harris. Havana basa nevanhu vemuAmerica, kunyanya vashandi. Havatonei nechekuita navo zvachose.
Asi amai Harris vanoti mitemo yavaTrump inokanganisa zvikuru vashandi, vachiti chavanongoda kubvisira mitero vana muzvina bhizimisi.
Building up the middle class will be a defining goal of my
presidency. Kusimudzira vashandi ndiro rinenge riri donzvo rangu guru ndikasarudzwa kutungamira nyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari chipangamazano vaHank Shenkoff vanoti amai Harris vanofanira kutaura zvavachaita panyaya dzezveupfumi, nekuti iyi inyaya yakakosha musarudzo.
She's got to explain why people are paying what they think is more at the gas pump.
Vanofanira kuudza vanhu kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzera, kunyanya mafuta ekufambisa dzimotokari, uye kuti sei chingwa chiri kudhura, uye kuti sei vanogadzira zvinhu zvose izvi vari kuita kuti dhora rishaye simba.
Asi vaTrump nemuteedzeri wavo vaJD Vance vanoti kuvhotera amai Harris kunoreva kurasikirwa nemabasa. VaJD Vance vanoti,
think of all the powerful interests, the broken bureaucracy in this country, the people who've gotten rich shipping your jobs to China, they want to
hire vanhu vanovaudza zvekuita kusashanda kwehurumende, vanhu vapfuma nekuendesa mabasa yenyu kuChina. Vose ava vanoda Kamala Harris. Nzira yekuvakunda kuvarwisa kuburikidza nesarudzo yemunambudzi.
Muteedzeri waMy Harris vaTim Walls vanoti maDemocrats ndiwo akazvipira kumirira kodzero dzevashandi.
Donald Trump and JD Vance, they have something a little different in mind. The only thing these guys know about working people is how to take advantage of them, how to not pay them. Every single chance.
VaTrump navaJD Vance vane zvimwe zvavanoda kuita zvisinei nekusimudzira mushandi. Chavanongoziva kusveta simba remushandi. Mukana wose wawawana vanoda kutsikirira mushandi.
Kwasara mwedzi miviri chete kuti sarudzo iitwe, zviri kuratidza kuti achiri mangange. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti amai Harris vane rutsigiro rwakati wandei zvishoma-shoma kudarika vaTrump. Asi mumwe muvoti wekuMichigan vaDavid Martinez vanoti vanotsigira vaTrump.
He's true American patriot. I think that he thinks more about people that live in this country than he does himself.
Munhu chaiye anoda nyika yake. Ndinofunga anofunga zvakanyanya nezvevanhu venyika ino kudarika zvaanofunga nezveupenyu hwake. Zvose zvaanoita anoedza kubatsira vamwe.
Muvoti wekuGeorgia Baker Rush anoti anotsigira amai Harris.
You know, it's 2024 and we need some fresh blood.
Munoziva tiri muna 2024, tinoda munhu achiri kutemwa dzinobva ropa, uye tinoda remangwana rakajeka.
Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA News. Iko zvino tombotarisa zvabuda mutambo wenhabvu watambwa nasi. Dynamos yakunda ZPC Kariba 3-1 mutambo wechibuku Super Cup First Round watambirwa kuRufaro Stadium. Mangwana kune mumwe mutambo wechikamu chekutanga pakati pengezi Platinum neBlauwe Chiefs uchatambirwa kuBaobab Stadium kungezi. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvenyaya yezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaburitswa muJerry Nassi zvichipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, zvimwe zvacho zvichinzi zvienderere mberi nekutongwa. Asi dzimwe mhosva dzavanga vachipomerwa dzichibviswa. Tichataurawo nevamwe vemuZimbabwe vakatiza munyika vachipomera hurumende mhosva yekuva mbunyikidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare rorasa dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, vamwe vavo vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Musangano mukuru pakati peChina nenyika dzemuAfrica watanga muBeijing. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.